Shiva Shiva Shambho Mahadeva Shambho Shiva Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shiva 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 Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Om Namah Shivaya.